what you need to call the name of the Lord.
The Makereka Pastor Sangano Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches longa na Munandare National Sports Stadium nasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose yakatarisana nawo apere. Vachitaura pachitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti mapato ose zvimatongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Zvingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe, apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero enyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibva novokuzvi.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivewo kuti nyangwe tine zvinonetsawo munyika yedu, hatizika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. Infekti, ngatikuomberere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukakanochi. Ngatikuomberere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokunga pachingoreverana kune dzimwe nyika. Dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofana kuti tiungane, titarisane pamwe chete, nyangwe tine zvakasiyana, titaudzane sezvatinotungamirwa naPurezidendi, tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vecheche Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvimatongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndataura mashoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregererana hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwadhiabhorosi pachechi hazvido kuti amuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvimatongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirawo vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindiro rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.